Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Kwa sana mstara Kristu. Chiti hallelujah zakari.
Amen.
Notenda mari. Tenda mari zikuru. Patipa mkano kusangana. Shukura mwari rinodaro kwa ederu kuti musarega kusangana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So COVID chinu cha Satan.
Amen.
Chinu tidzivisa kusangana. Hallelujah.
Amen.
Vatotenda mwari nekuti tawana mkana zvakare. Wekuti tishumirane. Mwari vachiti batsira. Hallelujah.
Amen.
Pane nyaya yanga ichitika kama ka video kaitenderera pa WhatsApp so during the week. So anzi pane umwe prophet wemuno marara akaputsirwa church yake nekanzu. Saka aikomplaina kuti kanzu raina undudza. Saka umwe wacho aiseka manje. Shinzai wandu wakati unoona here. Anzi saka kanzu yangofunga kuti utozviziva kuti tiri kuuya. Hallelujah. Saka anzi kanzu yangofunga kuti hanoni. Profita arikuziziva kuti tiri kuuya kuzokudza chechi saka hapana need ye notice. Amen. Hallelujah.
Amen.
So gore rino iri ranga riri gore rakaoma. Ndoti iri gore rakaoma. Pane zvinhu zvatasingambofungidziri kuti zvichaitika. Hallelujah.
Amen.
Zvikaitika. Hatina kuonekwa nemaprofita. Amen. Havana kuzviona. Hallelujah.
Amen.
But pane chinhu chandoda kungotenda Mwari nacho. Gore richitanga vanhu vazhinji vanorelaya nemaprofita. Tari kuti chii nezvakadaro. Amen. But neshoko ratakapuwa gore rino. Zechariah chapter 4, verse 6. Hallelujah.
Amen.
Rongo ramba richingondishumira shoko iroro. Haritauri zvakawanda. Amen.
Amen.
But rinongotaura zvazviri. Hallelujah. Amen.
Amen.
So tisada kuprofitwa. Amen. Tisada kuprofitwa. Vamwe vachaprofita era. Ukamhanya neera. Hallelujah. Wozozviona vapapaya. Chechi yako yaputswa nekanzuro. Amen. Ipo paripo pangu wakatemba kuti apa. Ndopane yese. Hallelujah. So hazvina kudaro hama dzangu. Hazvina kudaro. But Mwari vakanaka. Toda kuvhura Bhaibheri. Kubhuku yamuprofita Zakariya. Tati chapter 4. Verse ya 6. Vachiri kurangarira. Ando matangira takaita gore. Hallelujah.
Amen.
Amen. Ndotenda Mwari naizvozvo. Chapter 4, verse ya 6. Chaverenga Bhaibheri rangu reshona. Ipapo akapindura. Akataura neni achiti. Ndiro shoko raJehovha kuna Zerubabel. Rinoti, hazviitwi nehondo kana nesimba asi nomweya wangu. Ndizvo zvataura Jehovha wehondo. Hallelujah.
Amen.
Thus says the Lord of hosts. Mamwe mavhesheni anoti, thus says the Lord Almighty. Amen.
Amen.
Jehovah El Shaddai, Mwari wemasimba ose, ndizvo zvavataura. Vamwe vanoti Jehovah wehondo, Jehovah Sabaoth.
the Lord of hosts, not of war. Host of angels. Hallelujah.
Amen.
The Lord of an army of angels. Dear Taura. Kuta azitwi ne simba, azitwi ne hondo. Asizuno itwa. Nomwe ya wangu. Hallelujah.
Amen.
So the key words. Sandaga bata. Sinotangira paya pakanzi. But. By my spirit. But. By my spirit. Asinomwe ya wangu. Arimashoko ataurwa. Namwari masimba osi. Hallelujah.
Amen.
Ndo masoko atukufana kumira pahari. Hallelujah.
Amen.
Ukazinda mberi pa chapter verse 7. Ano bati ndiwani kwe iwe gomo guru pamberi pa Zerubbabel. Hallelujah.
Amen.
So, by design, young man, tinofana kuva vanhu vanoita overcome. Hallelujah.
Amen.
Don't design yamwari. Kuvanhu vake. We are overcomers.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Atisirive kukundwa. Tirive kukunda.
Hallelujah.
Chipi ne chipi. Chainda pamberi pedu. Hallelujah.
Amen.
Ndiwe aniko iwe. Gomo guru. Amen.
Amen.
So things have really changed in this year. In a manner none of us had ever imagined. Hallelujah.
Amen.
Kune vamwe vachiri right. But kune vamwe vakatotarisana nemakomo. Hallelujah.
Amen.
Mahombe. Ndiwo ari kunzinwa Jehovah. Azviitwe nehondo. Azviitwe nesimba. Rako. Asi. Nemweya wangu. Ini. Mwari wemasimba ose. Ini. Mwari wehondo. Ndini ndazvitaura. Hallelujah.
Amen.
Check that word. Internalize it. Rive rako. Amen.
Hallelujah.
So, the Gangona Makora, no, no, Kepo. Quiz a juice, Mukati. No, Teta Chan. Hallelujah.
Amen.
So, no, Shoko. Ranzitora. What is Samaur? Iro. Rataur, when I'm Mariwe Massimbaos. Hallelujah.
Amen.
Barukuti kanga anwa simba rako. Kanga anwa ma ideas ako ari right. Kanga anwa zvese zvawinazvo iwewe. Hallelujah.
Amen.
Forget about all of that. Pakuda simba rangu. Hallelujah.
Amen.
Pakuda simba rangu. Kwete revanu. Amen. Forget about your CV. It is glorious. Inezvese zvakakwana. Forget about it. Hallelujah.
Amen.
Tapinda muchikamu chekuti tive vanhu. Hallelujah. Vanotipenda naMwari. Vachishanda naMwari. Chito zvinzwisisa kuti inini ndinodipenda naMwari. Zvandiri kuita ndiri kugoniswa naMwari. Hallelujah.
Amen.
Amen. That's the only way you can survive this life. Amen. Bhaibheri harinyari kutaura kuti kumazuva kupedzisira zvinhu zvicharema, zvinhu zvichaoma, zvinhu zvichatyisa. Haleluya.
Amen.
Hatisati taona chinhu. Bhaibheri harimbonyari kutitaura izvozvo. Haritauriri chinhu zvenga nzvenga. panyaya yemazuva ekupedzisira. Amen.
Amen.
So iwewe mutendi ziva kuti uri kuvimba nani.
Hallelujah.
Uri kufamba nani. Uri kutungamirirwa nani. Ndozvikutaura shoko raMwari. Not by might, not by power, but by my spirit. They that are led by the spirit of the Lord are the sons of God. Vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vanakomana vaMwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
So atisi kuzonegotiate nyaya iyoyo.
Amen.
Ndopatofana kunge tiri. That is our place.
Amen.
Because God, our God, has designed it that way.
Amen.
Vangu vanhu avamire nesimba ravo. Vangu vanhu avamire nenjere dzavo. Vangu vanhu vanofamba nomweya wangu.
Hallelujah.
And they can overcome anything.
Amen. Hallelujah.
Chese chini. Chese.
So, nyaya mweya mutsvene hama dzangu. Yakatsimbirirwa. Tichitanga gore, yakatsimbirirwa.
Ngatigare tichitsimbirira futi.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Ngatinyengeterere.
Hallelujah.
Kutoziva kuti mangwanani ano ndakumbira simba raMwari. Sandeta chini. Mangwanani ano ndatungamirirwa naMweya waMwari.
Hallelujah.
Amen.
Ndiye mubatsiri wako.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That way we will overcome. Hallelujah. Nekuti ndozvinotaura shoko raMwari. And when we stand in prayer, takamira pashoko ravo, ratsanangurwa mangwanani ano kuna Isaiah 55. Hallelujah.
Amen.
Haritsukiri risina kuita chinhu.
Rinosunurirwa shoko iri. Kuti rizadzise zvarareva.
Hallelujah.
Amen.
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 God is jealous about his word.
Amen.
Amen.
Vanorisunurira shoko ravo.
So atisina chimwe chinhu chatichaita chigogara tichiita nesimba redu.
Hallelujah.
The whole world economy was disrupted.
Nekanhu kasingaoneke.
Hallelujah.
Amen.
Munozviziva here kuti zvinogona kutoitika kuti it will turn out to be a hoax. Hallelujah. Trump akati it's a hoax. Ah, this thing is angona ngachitori right.
Hallelujah.
But the way it has pushed back the whole world. Yati seta vhunduka tese.
Hallelujah.
And this kuti hachisi chinhu chinhu chemanga manga. No.
Tiri kuchiterera saka takapfeka mamasi. Chigeza maoko.
Hallelujah.
Maoko angu atsvuka kudarika kuface manje. Kapinda maofisi yese yawapinda unotanga kugeza maoko nesanitizer.
Akosha maoko. Tenge vanhu siku kuti special. Vamosina kugarisa pabudget rako.
Hallelujah. Yes, no, unofanira kugara inapo. Miteme yenyika ikachinjiswa nekaCovid.
Amen. But with the spirit of God, we will overcome.
Amen.
Hanzi kunyange muvengi akauya sedutu. Mweya washe unosumudza chiyero chokumukurira.
Hallelujah.
That is the spirit. It's the same spirit iyoyo yekutaura.
Hallelujah. And God wants that spirit to dwell in us.
Amen.
Amen.
So that we move powered by that spirit.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
mutenda hafani kuzvifungidzira izvozvo izvo ngatozviziva kuti ndiri kuenda kwandiri kuenda powered by the spirit of God because he dwells in me. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That is the desire of God. Tiva mweya wavo ugare matiri vaite zvinhu zvavanoda Mwari accomplishing his will through you and me, the believers. Amen.
Amen.
That's why takasiyana nevanhu vese marihevheni. Ndiyo advantage yatinayo. Tine mweya wamwari asingakundikani. Matiri. Ndo advantage. Havatozvizive vamwe kuti tine advantage. Vanotiona vachititarisira pasi. Haleluya. Iwewe pamwe unotodhautawo unotozvitarisira pasi. Iwe une advantage yawakapuwa naMwari. Chipo chenyasha dzekuti wakabvuma kuti mwanakomana wavo akabva kudenga akafa nokuda kwezvitadzo zvako kuti uponeswe. Ndo yega secret yekuti uwane mweya mutsvene. That's the way to receive in the Spirit of God. You have to believe in the Son whom you sent. Hallelujah.
Amen.
Muna ana Jesu aswe kutamba naye. Hallelujah.
Amen.
So, nyaya mweya mutsvene hama dzangu. WaMwari. Haizi idea yevafundisi kana yema theologians. No. Mweya mutsvene ndiMwari. Vanga varipo. Nyika isati yavapo. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Vanga varipo. Zvese zvisati zvavapo. Amen.
Amen.
Tinogona kudzokera munhoroondo yeBhaibheri, history yeBhaibheri. Tinovaona vari active. Hallelujah. PaUmwari. That's the active arm of the Godhead. Hallelujah. Kana zvakunzi Mwari vakonzeresa, ndimweya mutsvene vaita chunhu. Hallelujah. Ndivo vanokonzeresa. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kana wafunga zvokonzeresa. Una mweya mutsvene anokonzeresa. Hallelujah. Ndivo vanoita kuti zvinhu zviitike. Amen. Ana Zerubhabhewa vari kutaurwa ndo first group ye vana veIsraeri vakadzoka kubva Babhironi vachidzokera kuJerusarema. Yange yasiya yapwanywa pwanywa Jerusarema pavakatorwa vachienda kuBhabhironi. Haleluya. Vakapwanya zvese masvingo ayo. Vakapwanya netemberi zvakaputswa. Haleluya. Vana Zerubhabhewa ndo vakatanga kudzokera nana Hagai kunotanga kuita rebuild. Haleluya. Haleluya. Kunosa ndiMwari vakakonzeresa maBhabhironians kuti auye kuzoparadza. Ndozvinotaura Bhaibheri. TindiMwari vakatozvikonzeresa izvozvo. Vaigona kuti Mwari kana takudzokera ku Jerusalem toda kunowana zvaripewa zviyazviya zvamakaita kuti maBhabhironi aputse. Haleluya. Mwari wana kudaro. But go and rebuild. Amen. So hama dzangu, we have an assignment. We might not know about it, but this is real. Hallelujah. Hallelujah. Mwari havasi kuzoapologiza kwauri kana kwandiri kuti kubasa kwako kwakavharwa necovid. Hallelujah. Amen. Hatitaura chokwadi. Havasi kuzomboya chiti sori. Amen. So, tine gome. Hallelujah.
Amen.
And this is life. Real life. Amen.
Amen.
That you must overcome. Hallelujah.
Amen.
You cannot ignore it. Vanhu vakawanda vane dambudziko redenial.
Amen.
Avabvume situation yavaveri.
Hallelujah.
Nokuda kwaizvozvo
mweya waMwari haugoni kushanda newe.
Hallelujah.
Do not be in denial of the situation yawakatarisana nayo.
Hallelujah.
Amen.
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 Hallelujah.
Amen.
One thing is in your root Old Testament, vana veIsrael.
Vane nguva yavaitozochema.
Tambozoverengerwa mangwana nanaya kuna Exodus.
Vane nguva yaitozochema.
The situation yatavere imwari aiti.
Atibude. Kana imi mukasati budisa.
Hallelujah.
Amen.
Usave mudinayo.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
You see, Paul, tunomuziva it. Anoenda kuna Mwari. Three times. Mwari, situation yangu, haina kumira zvakanaka. Mwari, situation yangu, haina kumira zvakanaka.
Mwari, situation yangu, haina kumira zvakanaka. Ndine munzwa.
Hallelujah. And God says,
my grace is sufficient. Why? Nekuti simba rangu ndo parinoonekwa ipapo.
Hallelujah.
Saka usava mudenial. Usazvishingise hama yangu.
Hallelujah.
Ukazvishingisa zvenhema simba raMwari hauoni.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So, pagomo rawakatarisana naro.
Usanyepedzera kuita brief.
Hallelujah.
Amen.
Present it as it is, naMwari.
Hallelujah.
Amen.
What Mwari? Ndimi Mwari makazodza vana Zerubbabel. Ndimi Mwari makazodza vana Hagai.
Hallelujah.
The history of Bible yakazara nokubata kwesimba raMwari.
Hallelujah. Hallelujah.
Now, simba iri harisi exclusive kuma pastor kana kuma profeta.
Hallelujah.
Isimba riri available kumunhu wese anotenda kuna Jesu.
Hallelujah.
Kumunhu wese. Why? Because Jesus lives forever. Iwewe, you shall also live. By the Spirit in you, you shall also live. Nothing will break you.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
There are things that are made of steel. There are other things that are made of brick and mortar, like this building. But all of these things can break. But you can break the Spirit of God.
Yeah.
Hallelujah.
I am made of the Spirit of God. I am unbreakable.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
No weapon.
Hallelujah.
Chero chichi cannot break me.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
It can't.
COVID might have broken down your company, might have broken down your business, might have broken down Amenos Nusungani,
but it can't break you.
Amen.
It cannot break you.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Aindi kuriri. haifani kundikurira. Hallelujah. Because ndo zvandiri. Johana anodaro ku one of his tsamba. Kuti zvichigere kuonekwa kuti tichazovei. Hallelujah. Hallelujah. But ndinoziva kuti paachaonekwa Jesu. Tichange takafanana. Hallelujah. We are made of unbreakable stuff. Nini? Internalize that. Hallelujah.
Amen.
That is our medal. And now gadzirwa nemashanga. Hallelujah. Kana nemapepa. I'm made up of much more, something much sterner than that. Something sterner than that. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And the limit. And the limit. Amen.
Amen.
And the limit with you. So those are the key words. But by my spirit. Atarwa nani? Na Jehovah we wo. Atarwa nani? Na Jehovah we masimba ose. Not by might, not by power. Zvese ndaisa pasai. Zvese ndaisa pasai. Ndo mashandiro ama. You have an assignment to accomplish. Plead with God. Ask God. Equip you. Amen.
Amen.
Kane nyaya inotidakidza rakati verenge. Exodus. Third one. Ngodzokera ku Old Testament. Tingoona kuti mweya havana kutanga nesu nhasi. Haisa idea yemunhu. Exodus 31. Exodus 31. Chaverenga neshona kubva pavhesi ya1. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, tarira ndadana Bhazarieri, mwanakomana waUri, mwanakomana waHuri, worudzi rwaJudha nezita rake, ndikamuzadza nomweya waMwari. Haleluya. Ndikamuzadza nechi? Nomweya waMwari. On top of that, no uchenjeri, no kunzwisisa, no kuziva kose, no kugona marudzi ose emabasa. Haleluya. Pane engineering dzada kuitwa ipapa. Vanoziva nyaya yabazari. Pane engineering dzada kuitwa. Haleluya.
Amen.
But God says, that is a Nigel. Nigel ana degree re engineering. Ana kana chakambo drawer chinoratidza kuti pamwe shungu dze engineering dziri mari. Haleluya. Tikanzi ndangomudana nezita rake. Kati come. Come. Ndagi samuya. Haleluya.
Amen.
The rest of the story is amazing. Haleluya. Ndiye akagadzira tabernacle nemidziyo yacho. Haleluya. Yaiso yanga yakashongedzwa nenzira dzinotyisa. Haleluya. From a zero. Haleluya. There's so much in the spirit of God in store for you. Haleluya. Haleluya. But again, there is so much you are going to miss out. Kana usina mweya. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Apana chinyuwani namwari. Haleluya.
Amen.
This time we have to discover our God. Amen. pane munhu anofanira kupupura kuti zvese zvandaifunga zvandaigona zvakaiwira kusaidi asi onai zvandiri nhasi nokuda kwesimba ramwari nokuda kwekubata kwamwari tarirai zvandiri haleluya ameni hama dzangu ngatibvisei pfungwa dzedu pazvinhu zviri kuitika izvi very disturbing but zvinounza fear that's the major thing chinoitwa nenyika kunza fear kwatiri haleluya
amen
when you are afraid of something hauchafungi zvakanaka haleluya madecisions aunoita ari informed nefear amen but we walk not by sight but by faith hallelujah faith in who in God almighty
amen
hallelujah
amen
tinofamba nokutenda namwari wokumusoro-soro hallelujah
amen
hallelujah
amen
so we are not going to sideline the spirit of God muupenyu hwedu otherwise we will miss a lot of stuff tichamisa zvinhu zvakawanda Hallelujah.
Amen.
Amen. Uchaita zvimwe zvinhu nenzira inorwadza. Zvazvisingafani kurwadza. Amen.
Amen.
Ndada kuenda kumusha last week or Saturday. So, vaidatsamba. Vandakumbira mukoma godi. Vanyamurema. Vandavafonera ndikati, ndofamba ndinoenda kumusha. Kanza hazvinetsi. But time zvinji kana taura nemapurisa unofunga kuti mapurisa akaoma musoro anoda mabribe nezvimwe zvakadai unotoenda wakagadzirira izvozvo ndirikunyepa here ndirikunyepa here vatendi hanzi kana tichiita hatina zvitadzo tiri kumita varevi venhema vatendi hatiende kumapurisa takagadzirira mabribe it is true so vadati ndoita sezvi kanzi munoenda munoona madhamu anonzi aneane kuofisi kwavo sandiva ndaenda ndikanobatwa zvakanaka zvandisandamboona izvo haleluya so we underestimate zvinhu zvatiri they know kuti vanyamuremba is a no nonsense man saka when you are dealing navanyamuremba newewo haufani kuita zvinhu zvemangamanga sai ndakaenda ndichishika ndisingazoti vanyamuremba vakatodhila naye haleluya so pandakasvika kanzi handini mauya chii kanzi munotenga afidavhiti mondo ndokunyorerai toda kutondinyorera adzi kana musingagone chirungu chacho mondo ndokunyorerai kati aiwa ndogona kunyora chirungu ndobva ndanyora ndobva ndanyora obva tondidhimbira like that ndobva ndabuda ndatoenda kumusha but outside that you think kuti zvinhu izvi hazvibudi haleluya but vanyamuremba is a man of God you put him in front everyone behaves zvakanaka you put him in front munhu wese anobva abhihevha zvakanaka haleluya so ndakazozvifunga ndabva ikoko matii ndaingoenda ndichingokwatawo ndisingazivi kuti ndandaisa no ndasina vendesa rengi yavo kumberi ndishefu ikoko but I know kuti vanomuziva kuti aite izvozvo izvo Hallelujah.
Amen.
Saka naivo vavaite izvozvo varifeiwa navanyamuremba. Amen.
Amen.
So, we are not going to compromise. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The world knows Mwari ari matiri. Hallelujah.
Amen.
Isusu tofunga kuti vanhu havazvimuzivi tozvityira kuri. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Let us not sideline. Mweya wamwari. Let us not sideline mweya wamwari. Hande kuna First Chronicles, chapter 12. Ndangoverenga another story. Very interesting. Very interesting. Vakoroniki vokutanga, pa chapter 12. Noza. You should love this spirit. We should love him. Hallelujah. Number
kuti hatina kugamuchira mweya wouranda kuti kuti THK asitakagamuchira mweya waumwari.
So paverse ya 18 chapter 12 ya First Chronicles verse ya 18 nichaverenga hanzi neshoko ramwari. Ipapo mweya wakauya pamusoro paAmasai aiva mukuru wava namakumi matatu akati, tiri vanhu venyu Dhavhidhi, tiri kurutivi rwenyu. Haleluya. Hapana zvinhu zvakaitika, but hanzi mweya mutsvene wakaburuka pane munhu.
Haleluya.
Immediately that person, he identifies himself with the king, with the great King David.
Hallelujah.
Hanzi tiri vanhu venyu David, tiri kurutivi rwenyu ishe wangu.
Hallelujah.
Paul anoti kuvaRoma, hatina kugamuchidzwa mweya weuranda kuti tithye, asi takagamuchira mweya mutsvene watinodana nawo kuti Abba Baba. Besides nyaya yekugoneswa zvakawanda wanda namweya mutsvene, mweya mutsvene is the basis of your identity muna Kristu.
Hallelujah.
Ndiye anoandalaina ukama hwako namwari.
Hallelujah.
Haleluya. Anzi Amasai akangoti tiri vanhu venyu Dhavhidhi, newewo nhasi unofanira kudana kuti tiri vanhu venyu Kristu. Ndiri wenyu.
Haleluya.
Ndiri wenyu.
That is your standing ground iyoyo kana uchinyengetera.
Ndiri wenyu Jesu.
Haleluya.
Haleluya. No, it's such a simple thing. Zvatanga zvemanga manga. But it means a lot to God.
Amen.
Zvine zvazvinoreva kuna Mwari wakunamata kwaari. Tiri vanhu venyu.
Iwe unofunga kuti Dhavhidhi akanzwa sei?
Unonzwa manyukunyuku. Unonzwa manyukunyuku munhu achiti tiri venyu, tiri venyu, tiri kurutivi rwenyu. Unonzwa, unonzwa nyange wanga usingadi kumitira chinhu.
Haleluya.
Tiri venyu Jesu. Tiri venyu Jesu. As that's the spirit we have.
Haleluya.
Aunyari kudana kuti ndiri venyu Jesu. Hana manyadzi.
Haleluya.
So don't sideline. Usamise kusaidi mweya mutsvene. Usamise kusaidi.
One other interesting story. Luke chapter 1. I think kwakuno kuku New Testament tichinopedzisa. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Very interesting. Luke chapter 1. Now, he was talking about John the Baptist. My scriptures. And my accomplishments, I get to know as John the Baptist. Hallelujah. Bible, this is how it describes him. Verse 15. Nokuti uchava mukuru pamberi pashe. Hanga tongonwi waini nezvinodhaka. Nemamwe manzi atsaurwa kawo. Opfuurira pamberi chiti uchazadzwa namweya mutsvene kubva mudumbu ramai vake.
Haleluya.
Amen.
Hanzi kubva mudumbu ramai vake.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Hama dzangu mweya mutsvene haana kuti zera. Amen. Toto for Adambaru Children's Church. We should pray for them.
Yeah.
Amen. Tumweyamchene avabate varipazera irori.
Hallelujah.
The Bible says, vana vedu ndeve minana nezviratidzo. Amen. Vanoda kuzotsa. Vachivadiki. Haleluya. Haleluya. Vanamai makatakura mimba. Tumada. Chandakatakura mudumbu rangu. Ngachizadzwe naMweya Mutsvene. Haleluya. Ngachizadzwe naMweya Mutsvene. That was John the Baptist. Amen. Haleluya. We then move on. Acts chapter 1 and Acts chapter 2. Mweya Mutsvene wachiburuka pa Pentecost. And the road stop the story. Ndo yatina yonasi. Church. Hallelujah. That church is not breakable. Kunyangwe masuo ya des. Hallelujah. Kunyangwe masuo ya des. Anga ikuri. It's from Acts chapter 1 and 2. Mweya Mutsvene wachiburuka. The rest of the story. We are Tina and Aspa. We are church. Unbreakable. Hallelujah. COVID can't break us. The other thing is eco cash. It can't break us. And Zim dollar can't break us. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We are going to rise above it. Amen. Todakusimuka tiwane nguva yekunyengetera. Todakusimuka tiwane nguva yekunyengetera. Toda kuvhura John chapter 3. Hallelujah. Hallelujah. Kwaverenga buku ya mabasa. Soon after vazadzwa naMweya Mutsvene. Hanzi havana kumbozomira. The apostles. And as nongo perera ipapo. Kwaverenga thinki. About 3 more times in the Bible. Pachitaura futi nyaya yekuti. Yekuzadzwa naMweya Mutsvene. Mubuku ya Acts. Napo napo. Achizadzwa naMweya Mutsvene. Kumba kwa Cornelius. Achizadzwa naMweya Mutsvene. Hallelujah. So, Mwari havana kuomera nawo mweya wavo. Hallelujah. Vari kuda kuti tive nemweya wavo. Matiri. Hallelujah. Acts chapter 2. And there was a violent noise yakaitika. But in the rest of the other encounters, we hear kuti it happened peaceably. Amen. It might happen to someone in a violent way. But it may also happen to someone. She said. Amen. But chakakosha ndechekuti iwewe iva nechidokwa doko chekuva naMweya Mutsvene. Hallelujah.
Amen.
Iva nechidokwa doko chekuziva kuti ndofamba naMweya Mutsvene. Simba raMwari riri mandiri anondibatsira paupenyu hwangu. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 So, John chapter 3 anzi neshoko raMwari. Nokuti wakatumwa naMwari, wakatumwa naMwari ndiye anotaura shoko raMwari, mashoko aMwari, nokuti hapi mweya achiyera. Haleluya. Hanzi he pours out without measure. Haleluya. He pours out without measure. Amen. Amen. Iwewe unofana kudururirwa. Amen. Haumbofa wakaita overdose. Yamweya Mutsvene. Haleluya. Rega Mwari vadurure. Iti Mwari ndizadzena mweya wenyu Mutsvene. Ndizadzena mweya Mutsvene. Without limit. Amen. Hana kulimitirwa kuvafundisi. Hana kulimitirwa kuva profita. There's a story iri muna Numbers. Haleluya. Amen. Time yaya yezvihuta yaya. Hanzi Moses aunganidza 70 maelders aya. Mwari vakatora mweya wanga uri maari akazodzawo 70 vaya. And immediately vakatanga kuprofit. Vakatanga kuprofit. Zvikanzi aiwa chimirai huya timboungana upoku. Anzi vamwe 2 havana kudi. Havana kuenda kunoungana kune vamwe. So Joshua hazina kumuita zvakanaka. Zvikanzi ishe wangu achireporta kuna Moses. Zvikanzi pane vamwe 2 vasiri kuuya kwamatidaidzawo. Vari kungoramba achiprofita mukati mevanhu. Zvikanzi na Moses aiwa
dai zvaibvira ndanga ndichitoda kunyengetera kuna Mwari kuti Mwari vazadze munhu wese.
Hallelujah. So this thing amadzangu God will point out without limit. God will point out without limit. Everyone here is a candidate.
Yes.
Everyone is a candidate. Hallelujah. Katsumuketi wanenguya kunyengetera. Tingokumbira Mwari. Tingokumbira Mwari kuti vatibatsire